manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tino sangana zvakare manheru anhasi uri musi wechitatu chivabvu 20, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vabatwa neCovid-19 muZimbabwe vachiri makumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana.
Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoradzika nhengo yeZANU PF kuHeroes Acre vachishoropodza kuratidzira kuri kuitwa munguva yelockdown.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziso rinodongera pese pese kuchero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikanwa ninga akatakura tsvimbo.
Mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti vamunangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki dzebato ravo nhatu. Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe uchiri pamakumi mana nevatanhatu uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Asi huwandu uhu hunogona kukwira kana kusakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Vakaitwa gamba renyika vaAbsolom Skosana varadzikwa nhasi pamarinda emagamba eHeroes Acre. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa mukana uyu kutsoropodza nyaya yekuratidzira. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vachitora mashoko avo pakuradzikwa kwavaSkosana paHeroes Acre, vamunangagwa vatsoropodza nyaya yekuratidzira munyika, vachiti nyika inofanira kugara iine runyararo.
We must never endanger the lives of our people through illegal, reckless and unwarranted demonstrations.
Hatifanire kuita zvemhirizhonga kubudikidza nekuratidzira kusiri pamutemo uye kusina musoro kuitira kusutsukidza nyaya dzematongerwo enyika.
Mashoko avamunangagwa aya ashorwa nemutauriri wemutungamiriri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vankululeko Sibanda, sezvo anouya apo nhengo dzeMDC nhatu dzinosanganisira mumiriri weHarare West muParamende muzvare Johana Mamombe dzichiti dzakatochwa svondo rapera mushure mekuratidzira kwakaitwa nevechidiki vebato iri muWarren Park.
Kuti vachiita zvavo zvekutamba vachida kuchichidzira vanhu vachiti ivo vana vachagona kugadzira nyika yavo nenyaya yekuti ndendichitini regerai zvematongerwo enyika ndiitendega panguva ino hazvifambe, hakuna kwazvinoenda. Tinoziva kuti kana iri nyaya yeZimbabwe vanokutaura kuri pamusoro kunokunda vamwe vese vana vemuZimbabwe vari pamwe chete vachiwirirana kuti tinoita sei. Tingaite kusvika pakurwara kana kusvika pakuti paita kunetsekana kukuru chaizvo, zvinoitika ndezvekuti vana vemuZimbabwe vanenge vachine kodzero yepamusoro yekuti vasangane vachitaurirana kuti zvino nyika yedu zvayamira kudai todini togadzirisa zvinhu chirudzwai.
Zvichakadai, vamunangagwa vakurudzira vechidiki kuti vaite zvinhu zvinosimudzira upfumi hwenyika pamwe nekuchengetedza runyararo munyika. Izvi zvatsinirwa nemurongi wemisangano muzanu PF uye vari mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwenyika vaVictor Matema Danda, avo vanga varipo pakuradzikwa kwavasikosana.
Kuzvibata nekuve dedicated neku the toe the line famba negwara remusangano kuzvininipisa chinhu chisingawanikwi muvanhu kana vawana leadership positions, but vasikosana vaizvikwanisa.
Vasikosana avo vakambovemutungamiri weboka revechidiki muzanu PF kwenguva yakareba vakashaya nechishanu svondo rapera kubulawayo mushure mekurwara nechirwere chemwoyo. Vasikosana vakazvarwa musi wa20 Gumiguru 1949 uye vakapinda mune zvematongerwo enyika nyika isati yawana kuzvitonga kuzere. Vakarwa hondo vari kudivi reZapu. Vakazotungamira boka revechidiki muzanu PF mushure mekubatana kwakaita Zapu nezanu muna 1987 pavakazoenda kwamufiga nebwe nechishanu. Ndo vanga vakafanobata chigaro chasachigaro wezanu PF muprovhinsi yebulawayo. Vasikosana vasiya mudzimai amai Jelena Dube Sikosana, vana vashanu nevazukuru vatanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Mutungamiri webato guru rinopikisa RMDC Alliance vaNelson Chamisa vanoti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa havasi kuratidza utungamiri panyaya iri kupomerwa mapurisa nevasori yekuva nechekuita nekupambwa kwenhengo dzevechidiki nhatu dzebato ravo. VaChamisa vadzokorora kuti zviri kuitika muZimbabwe zvave kuda kuti United Nations ipindire. Uye vanoti vakatosvitsa tsamba kuUnited Nations kuti iongorore nezvekupambwa kwevatatu ava. VaChamisa vati vaMnangagwa vawana mikana miviri yekutaura nenyika semuenzaniso nhasi pavanga vachitaura kumarinda eHeroes Acre uye nemusi wemugovera panyaya yelockdown, asi havana kana kutaura nezvekupambwa nekushungurudzwa kwenhengo yeparamende inomirira Harare West muzvare Joanna Mamombe, mutedzeri wasachigaro weMDC Youth Assembly muzvare Cecilia Chimbiri uye mutedzeri wemurongi wemisangano muzvare Netsai Marova. Vatatu ava vanoti vakapambwa kuWarren Park vakazowanikwa kuBindura. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vanoti vakakumbira mukuru wemapurisa vaGodwin Matanga kuti vaongorore nyaya iyi. Vanotiwo vanhu vanofanira kumirira kuti ongororo iyi itange yapera, kwete kutaura zvisina umbowo. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba kuti tinzwe divi ravo, asi tabata vaChamisa avanoti havana chivimbo nezviri kuitwa nehurumende.
Nyika haiti vakwine zvatakaona zvakaitirwa vanasikana vatata. Kuti unotorawo vanasikana vechidiki vakadaro woenda navo woedha ndowavatuma kuti vaite izvozvo kana kuti hausiwe, kana uri baba mumusha kana uri sa mukoma wangu Mnangagwa uri pachigaro chawakanditorera kukoti kuconstitutional court uko, unofanira kuti ushandise chigaro ichocho zvakaremekedzwa.
Saka dei muri mimi muri kutungamira zvii zvamaita zvakasiyana nezvaitwa navaMnangagwa?
Denda ndirini Mnangagwa, denda kanoshanyira asikana, denda ndirini Mnangagwa, denda katoti paite investigations, dendiri Mnangagwa ndakabvunza kuti vakanga vari paduty musi uyo ndianani, vakanga vari paroadblock, vakanga vari kucentral, zvakambofamba sei kuti zvinhu zvakadai zviitike. Dendiri Mnangagwa ndatova neinvestigation inenge yakaitwa kugadzira zvunhu kuti nyika ifambe, asi ndinotenda Mwari kuti handisini Mnangagwa, ndina hangu Chamisa, asi ndinotaura mashoko ekudendiri ndiripo pachigaro chiye, ndeindiripo ndini ndiripo pamusoro pai. Ndozvinhu zvataita zvinoita kuti vanhu vavandudzwe, vanhu varemekedzwe, kodzero dzavo dziremekedzwe. Izvo kuti vanhu vanotorwa vachiitwa musengabere izvi, zvinhu zvokuti vanotorwa vachitumbwa izvi, ike zvino ndonga yava nyaya yechi50 kana kuti makumi mashanu kubva gore rapera muna 2019. Haisi nyika yakadaro, hapana kana umwe chete akambosungwa, hapana pakambonzi izvi zvazvibvumidzwi nenyika kana nehurumende. Vanozviita vanonzi vanenge vane pfuti, vanenge vachitaura nevakuru vavo navo pamafoni vachiti toita sei mashefu.
Izvi zvinorevei semaonero enyu vachamisa?
Kurakidza kuti vanhu vanotova neurongwa hwavanahwo vane mabasa erima. Isu hatiwirirani nemaitiro akadai, hatiwirirani nekuita kwakadai pakutonga wokuti wabuda mumba mani aiwa. Mukatarisa nyaya iyi inyaya yakaomarara zvikuru.
Asika vamwe vachamisa vari kuti pamwe dzinogona kunge dzingori hadzo mbavhawo hadzo dzanga dziine pfuti.
Munozviziva kuti munyika muno haugoni kungofamba kana nepfuti kana nerekeni kana muraini chaimo. Hurumende yedu inoziviso rinodongera pese pese kuti chero munhu akatakura tsvimbo muraini andozikana ninga akatakura tsvimbo, nokuti nyika yedu inomutemo wokutarisa kuti anochengeta pfuti ndiani, anofamba nechombo chakati ndiani, uye papa ane maroadblock ka. Kusaka zvingafamba sei kuti vanhu vafambe kwengo yakareba kudaro kunzwa kuti vanenge vachitotorwa nevanhu vanenge vane masimba ari muhurumende?
Zvino kana mava makarasiona nenyaya iyo gadziriswa sei vachamisa?
Saka izvozvi ndosaka tati isu nyaya iyi ngaiende kunoinvestigatwa neUnited Nations kuita kuti izame kusekenudza nekuzarura nyaya iyi, nokuti kuti iitwe naamunangagwa nehama dzavo handifungi kuti pane chinobuda, nokuti nyaya yokuti munhu ndiye unenge anda kunodzvara mhodzi woita mukoyo wayo vari conflicted, uye havana interest sekuona kwataita nenhoroondo, havana chido chokuti vagadzirise nyaya dzakadai, nokuti ndo vanenge vakaipara nzongo havangagoni kuiripa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC Alliance vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Bazi rezvedzidzo yepasi rinoti rinoda mabhiriyoni makumi maviri nerimwe emadhora kuitira kuti rikwanise kuvhura zvikoro richitevera zvese zvinodiwa kuti vadzidzi nevarairidzi vasabatwe neutachiwana wecoronavirus. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitsanangura urongwa hwekuvhurwa kwezvikoro kukomiti yeparamende inoona nezvedzidzo yepasi, munyori mubazi iri Amai Tumisangi Tavela vati mari iyi inodiwa kuwedzera varayiridzi kutenga zvekuchengetedza vanhu zvakaita semamask, mathermometer, kutenga macheya, mabhenji pamwe nematende ekuti vana vadzidzire pazvikoro zvese zvinodarika zviuru zvipfumbamwe nemazana mashanu munyika yese. Vati vanotarisira kuti mari iyi ichabva kuhurumende, masangano anopa rubatsiro, vane makambani anoshanda munyaya dzedzidzo, uye vanofara kuti mamwe masangano ave kutopa rubatsiro. Amai Tavela vati pari zvino havazive kuti zvikoro zvichavhurwa rini sezvo vachiri kunzwa pfungwa dzevese vane chekuita nedzidzo munyika, kusanganisira masangano anomiririra varayiridzi. Vati zvikoro zvichavhurwa muzvikamu zvishanu, uye chikamu chekutanga ndechevana vari kunyora bvunzo gore rino sezvakataurwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa svondo rapfuura. Vati kunyange pakaita wirirano yekuti zvikoro zvovhurwa rini, vanoda masvondo mana kana kudarika egadziriro dzakaita sekudzidzisa varayiridzi nyaya dzeutano hwakanangana necovid-19.
And we also are convinced that for us to be able to open, we need at least 4 weeks for logistical issues. We
have to masvondo mana kuti tikwanise kubvira zvikoro. Tinoda kudzidzisa varairidzi vedu, tinoda kutenga mapPEs nezvimwe zvose zvinodiwa kuti tikwanise kuvhura zvikoro takagadzirira.
Pachikamu chekutanga icho chine grade 7, form 4 neform 6 chinenge chine vana 667,476 nevarairidzi 66,748. Amai Tavela vati chikamu chechipiri chichatanga mushure mumasvondo matatu zvikoro zvavhurwa, uye pachikamu ichi pachapinda vana vachanyora bvunzo dzegore rinouya vanhu vemagrade 6, form 3 neform 5. Chikamu chinotevera chinenge chiri chema form 1 ne 2, kozoti magrade 2, 3 ne 4, kozoti grade 1 ne ECD ndivo vachapinda pachikamu chekupedzisera. Amai Tavela vati vana vakawanda zvikuru makirasi nekudaro makirasi achapatsanurwa kuitira kuti vana vakwanise kugara vakaparadzana sezvinodiwa pamutemo wekudzivirira COVID-19. Vati izvi zvichaita kuti padiwe varairidzi vakawanda vachiti vakatopiwa mvumo yekupinza mabasa varairidzi zviuru zviviri nemazana matatu mwedzi unouya. Vatiwo vakatoisa chikumbiro chekuti vanoda vamwe varairidzi zviuru zvitanhatu. Asi amai Tavela vati kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. Panoda varairidzi 290,382 pavana vose vari muzvikoro vano vemamiriyoni mana nemazana mashanu ezviuru. Pari zvino bazi iri rine varairidzi zana nemakumana ezviuru. Pamugari wemuHarare vaOwen Vhiwayo vaudza Studio 7 kuti vanofara negadziro iri kuitwa nehurumende vachiti havangaendesi mwana wavo kuchikoro kana zvisina kujeka kuti utano hwake hunenge hwakachengetedzwa sei.
Ndichekutanga tichitarisa mwana kuti auye pachikoro tinenge tichitarisa kuti mubereki nemudzidzisi ndo vanhu vanenge vavanga vachiona kuti pari kuenda mwana pakamira sei. Saka ministry yaripa assurance kuvabereki kuti iri kutora matanho ekuti mwana wavo kana mwana achinge auye pachikoro ari sefu zvakadini. Uyezve vanodzidzisa vacho tinoda kuona kuti vanenge vari sefu here nekuti chirwere ichi chinoita zvekutapurirwa.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBhani Manokore vaudza Studio 7 kuti vachaedza zvose zvavanokwanisa kuitira kuona kuti vana vadzokera kuchikoro zvakanaka.
Sekutaura kwatakaita danho rekuti utano huchengetedzeke muzvikoro medu ibasa rinofanirwa kuitwa nesu vabereki pamwe neministri yedu. Asi isu vabereki ndisu tine dzidzo, tinoda kutoda kuti vana vedu vawane dzidzo inodiwa. Saka tichitarisira kuti bereki ari wose ngaaite pese paanokwanisa. Vabereki takabatana ngatiite zvese zvatinokwanisa kuti vadzidzi vedu vawane.
Zvikoro zvakavharwa muna kurume senzira yekudzivirira kupararira kweCOVID-19. Kunyange hazvo zvikoro zvakavharwa, amai Tavela vati bazi ravo riri kutora matanho akasiyana-siyana akaita sekushandisa madande mutande nemaredhiyo kuitira kuti vana varambe vachidzidza kunyange vasiri kuenda kuchikoro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Dzimwe nyanzvi munyadzi zveutano dzinoti kupedza dambudziko rechirwere checoronavirus chapararira pasi rose, panofanira kunge pawanikwa mushonga wenhomba kana kuti vaccine unokwanisa kudzivirira kutapuriranwa pamwe nekupararira kwechirwere ichi. Asi dzimwe nyanzvi idzi dzinotiwo zvinogona kutora nguva iri pakati pegore nechidimbu kusvika kumakore maviri kana kudarika kuti pawanikwe mushonga wenhomba unodzivirira vanhu kuti vasabatwe neutachiwana uhu. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Gunning.
Pari zvino pane humbo huri kubuda hwokuti pangangoita zvingabatsire vanhu pasi rese nenyaya yenhomba kana kuti yatinoti vaccine. Kunyanyanya pane mhando candidate vaccine iri kuitwa neNational Institutes of Health iri kuranwa neModerna. Iyoyoyo pari zvino yaratidza kuti inokwanisa kudzivirira vanhu kana vakange vaitwa exposed kana kuti vakawana utachiwana hweCOVID-19. Asi regai ndiyambire ndichiti yanga iri very small controlled study. Zviri kuda kuti kuongororwa ikoko kuvandudzwe kuitwa vanhu vakawanda tozoona zvakare inonzi challenge exposure, yekuti kana munhu akange apiwa nhombai akasangana neutachiona chaihwo zvinotibatsira sei kune vanhu vakawanda. Asi tasvika ikoko ingori a very quick snap inoratidza kuti there is promise kana kuti it's a very promising vaccine. Asi haisati yasvika pakuti inzi aiwa tawana mushonga unobatsira. Pane macandidate vaccines akati wandei. Saka ndoda kuti vanhu vanzwise kuti pari zvino tine macandidate vaccines, hatisati tava nevaccine chaiyo inozidwe inoshanda. Asi pane mishonga inoda kuti inotiratidza kuti inogona kutibatsira atiziye kuti ichanyatso kubatsira here asi pari zvino ine tarisiro yakanaka chaizvo.
Tiri kunzwa kudzimwe nyanzvi mune zveutano dzichitaura kuti zvinogona kutora makore kuti pange pachiwanikwa mushonga unobatsira. Munoti
kana tichitarisa kugadzirwa kwemavaccines kana tukwenhomba idzodzidzi makore eshe apfuura kana kuti zvinonyatsozikana ndezvekuti zvinototora makore anogona kusvika gumi kana kuraudzira kuti vaccine inyatsogadzirwa zvakanaka ichiongororwa ichiitwa inonzi peer review ichiendeswa kumastudies akati wandei anozotibatsira kuti tione kuti zvechokwadi chekutanga mushonga uyu unoshanda izvozvo here, chechipiri uri safe here. Zvese izvozvo zvinogona kutora makore anotanga matatu kana kusvika pagumi. Asi zvatisiyanei pari zvino tisingarasi zvedu manzwi anotaurwa namufunafundo wekuchina, zvatisiyanei pari zvino ndezvekuti iye zvinoizvi kuri kuita maonera pamwe chimwa chemuzukuru. Makambani anogadzira mishonga nemaresearchers nemascientists vanhu vese pasi rese vari kubatanidza pfungwa dzese kuti ngatibatanidzei musoro pamwe chetigadzire mushonga unokwanisa kubatsira vanhu nechimbi chimbi.
Avo vanga vari imwe nyanzvi mune zvirwere zvinotapuriranwa Dr. Frank Guni vari parunare muVirginia muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zviviri zvakafa nemusi wesvondo, zvimwe zviviri zvikaitwa kafira mberi mushure mekurohwa zvakaipisisa nevamwe varimi vekuBotswana zvichipomerwa mhosva yekubambudzi. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Varume vechidiki vakaurayiwa ava vanonzi vakarohwa zvakaipisisa mushure mekuonekwa vari kumatanga emombe nembudzi mushobo munonguyo uri kumabvazuva kweBotswana. Vanonzi vakarohwa nevarume gumi asi vaviri vavo vakaitwa kafira mberi, vanonzi vakakwanisa kutiza. Mapurisa emuBotswana anoti vakafa ndivatabani Ncube avo vanga vave nemakore makumi maviri nematatu pamwe nevashingi vemasocha avo vanga vave nemakore makumi matatu uye vose vachibva kuPlumtree. Mapurisa anoti vaviri ava vakafira panzvimbo yavakaroverwa uye vamwe vaviri vanonzi vakakwanisa kupunyuka ndokutiza uye mapurisa asi kuziva mazita avo. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi vaObert Stone vati vaviri vakapondwa ava vakawanikwa vari musango riri pedyo nematanga evagari vepagobe mumusha wobobonong ndokubva wasungwa maoko ndokurova vachipomerwa mhosva yekubambudzizana negumi neina.
Nyaya iripo ndeyekuti vapfuyi vemuBotswana ava vanogara vachinetswa nembavha dzinoba mombe nembudzi dzavo. Izvi ndizvo zvakaita kuti vapfuyi ava varove zvizvarwa zvemuZimbabwe izvi ndokuuraya vaviri.
VaStone vati kuzvindikitwa kwakaita vaviri ava kwakaita kuti vafire panzvimbo yavairoverwa. Asi VaStone vati varimi gumi ava vaifanirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kwete kuti vaise mutemo mumaoko avo.
Vanhu vanokudzirwa kumhanyara nyaya yavo kumapurisa kuti vemutemo vatore matanho anoenderana nezvinodiwa nebumbiro remutemo pane kuzvitorera mutemo mumaoko.
Mitumbi yevaviri ava iri pachipatara chebomonong uye vakaponda vanhu ava vakasungwa nemapurisa vari kutarisirwa kumisa pamperi pematare emajastrate mudunhu iri chero zuva. Studio 7 ana kukwanisa kunzwa divi remuzinda weZimbabwe muBotswana sezvo muzinda wati haukwanisi kutaura pamusoro penyaya iri mumaoko emapurisa. Studio 7 haina kukwanisa kuziva kana hama dzevafi ava dzakaziviswa, asi yatora danho rekuburitsa mazita aya senzira yekuzivisa hama neshamwari dzevafi ava. Mapurisa anoti pane mombe dzinosvika churu chimwe chete nembudzi mazana matanhatu nemakumi manomwe kotiwo madhongi zana zvakabiwa muBotswana gore rapera. Kunyange hazvo kuno umbo hwekuti zvipfuwo zvevagari venyika iyi zviri kubiwa, nyanzvi munyaya dzemitemo uye vachidzidzisa mutemo paGaborone University College of Law vachaosikungwengwe vanoti kuurayiwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviviri izvi hakusimbaradzi ukama hwenyika mbiri idzi.
Zvavaita izvi hazvikanganisi ukama hwavo neZimbabwe chete asi even dzimwe nyika, because haasi maZimbabwenzi ogari ari muBotswana. Nyika zhinji dzine manationals adzo ari muBotswana, vamwe vachahlawa kuti maybe isi tingaita manext targets, and zvaita futi zvakanganisa futi ukama hwavo.
Muna 2010, Zimbabwe nebotswana dzakambokandira namakovhu nematete. Mushure mekusungwa kwavashandi vatatu vebazi remubotswana rinoona nezvekuchengetedzwa kwemhuka dzesango vapinda kudivi reZimbabwe vasina mvumo. Ndakamirira Studio 7 muFrancis Town, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai pa Facebook page yedu ye VOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Masera safe studio 7 up kuda kwashe pana mibia ndikuda kwashe kwatiri kuno kwisusu rongwa kuti tidzokere kumusha tichisina zvakanyanya because kuno kuti kwanza kunge tichifambawo takwanza kunge tichizvitsvakira kuti toita zvipi nezvipi. Saka tinokutenda uMwari naizvozvo kuti kunokukwatiri kuri nani vanhu takufamba takwanza kunge tichishanda tadzokera kumabasa. Aiwa tinotenda.
Ehe, taurai tinzwe sister Sekai muri kupi?
Ndiri ku Joburg Capital Site. Ku Joburg kokamira zvakanaka tetema velasi problem ime yatukusangana nayo ndema Zimbabwe dzakushaikira kuno. Pa kuzoenda kumusha pa you can see kuti vanhu vakenda irwenda iri hot chats. Hakuna kana hama iri kuenda zvakaoma. Pane munyinyi wangu akashaya akazoenda muswa 1 May pa workers day. Akasiya murume nemwana wana regret 6 otete akasvakwa nenyara dzinyara dzekata isvakura kana munhu ende bhoti kana isvika kumusha there's no bhoti viewing yakaitwa ikoko. Zvinorwadza kuti murume mukadzi wake anovigwa asipo mwana asipo. Saka zvinhu zvokutika even izvi zvakatibata kuchokwadi ine foreign language aiso mabhoja edu akavharwa hatisi kukwanisa kuenda kunochema nehama dzedu kanzarasikirwa nevadiwa vesouth africa.
Saka
vakanga vanzi vashaya nei hama inyu akanga achingorwara zvakewo besides zvekorona izvi aka munhu akanga achirwarawo zvake. We understand kuti munhu wedu akanga achirwara nopasvikopa kushaya for a long time.
Dokta, pari zvino tinoona kuti nyika dzakawanda dzichiri palockdown. Lockdown
yakakosha madhelasi nekuti chirwere checoronavirus chinopararira easily from one person to another person. The best way kuchidzivirira prevention kuti vanhu vasakwanise kufamba kana kusangana mune nzvimbo dzavangaparadzanira. Lockdown inobatsira kurestricta movements, inobatsira kureducer interaction yevanhu. That way zvinobatsira kuchirwere chisatapurira from one place to another or from one person to another person.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Chirongwa che live talk na 8 PM tirikutarisa mamiriro akaita zvino munyaya dzecoronavirus, takatarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokuoneka ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Kuisika tisenda baku VOA.